sus, ați nu uita se ministrie premerențe cu de education. Vigirea pura iri. Taka ende sa zipoka ne zipoka zwa ma directors, ne ma chief directors, ne ma deputy directors. Even the minister vanga varipo na deputy minister na permanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here ma standard operating procedures edu taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi ma guidelines ebazi rezveutano nemanonzi ma protocols ebazi re World Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hweCOVID-19 vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro